Varimi avanoti chibage chavo chiri kurambwa zvichinzi chichine unyoro hwakanyanya avo vari kutengesawo soya binzi vari kunzi binzi ravo rine tsvina nematombo. Varimi vanoti havasi kufara sezvo vanenge vabhadhara kutakurwa kwechibage chavo uye vanenge vomanikidzwa kubhadhara zvakare kuti zvirimwa zvavo zvitakurwe kudzoserwa kwavanenge vabva. Mumwe murimi uyo anzi chibage chake chichiri chinyoro ndivanyasha Ziga avo vanorima kumhangura. VaZiga vanoti zvaitwa neJMB zvarwadza sezvo vakabhadhara mari inoita madhora makumi mana ekutakurisa chibage chavo. Vanoti vave kubhadhara imwe mari kuti vadzokere nechibage chavo kumba kunochiomesa.
Dambudziko rati kusangana naro paJMB ndiri JMB haisi kuda kuti vari kutitengeserepo. Ndochandiri kuona kuti zvinhu zvinongonzi zvinyoro zvine marara, zviro zvine manyara ri marara. Saka totoshamisika kuti kotora totengesera kupi side market tizadze dura redu. But hakuna mazadzi ratauritira kuti tirikudzorerwa kumba. Ndakosterwa ndauya nebhadha $4 kuyatana apa ndadzokera $4 ndodzokazi $4 ndokuva chimwe zvinyoro. Saka tashungurudzwa neJMB.
Mumwe murimi wekuGolden Copy vaElson Magama vanoti vadzoserwa matani matatu avo echibage vachinziwo chinyoro.
GMB ngaichije zvairi kuita. GMB ngaitore chibage. Kana vane imwe zvimwe zvavangakwanisa kuita vangazviita zvatisingazivi kuti vangaita sei, but ngavatore chibage chauya. Nekuti tauya kumasamples so many times, but zviri kutadza kuti zvibude zviri straight. Varongori chibage chinyoro, chibage chinyoro. Saka tochiita sei vari vakamboti chibage moisture content yatodzika. Nekuti ndine moisture content ye12%.
VaMagama vanoti vave kumanikidzwa kuenda kunotengesa chibage chavo kune vanotenga chibage vakazvimiririra kana kuti maprivate buyers sezvo vachida kunobhadhara vanhu vari kuvayamura kukohwa.
Asi ndiri kufunga kwangu zvaakundipa umwe mono. Zvaakuita kuti ini ndakatora maempty paJMB ndakutsvaga kunotengesa. Ndakutoenda kumakurukoza haisi mhosva yangu. Zvino ndafamba 45 kilometers kubva kwandorima ndichiuya pano. Ndodzokerere neanother load, handikwanisi. Ndakutotsvaka kwokuchitengesa. Ndiwane mari. Ndakurikavha makosi angu. Vanhu kumunda vakamirira izvo zvari kuziva kuti in 2 weeks time ndavaudza kuti JMP inenge yandipa mari. But hapana mari yezvo ndakudzosa chibage. Ndine more than 150 tons.
Mumwe murimi vatinashe Rusere vanoti soya binzi ravo rakarambwa zvichinzi rine tsvina yakawanda. VaRusere vanoti izvi zvinoshamisa sezvo pasingashaye karara kanenge kari mubhinzi nekuda kwenzira yavanokohwa nayo yekupura.
Ndikatarisa matarisirwo tose nemarutivi makore ese izvi mananganidzira vandasoya binzi ndinazoona kuti hapana zvirikuitika zvimwe asi handichinzwisangu zvii. Vanotarisa pakusvika pakuda kunhonga tumwe tunhu tavano chiri kuchitarisisa here kana kuti pane zvimwe zvavakutsvagawo. Anoona manje ukwana dzonza pasa apa shuwa vanenge vakaketa. Unofanira kuti unyatsomeka shota apa rakana kanhu kanoonekwa kasiri soyabhinzi. Soyabhinzi chete. Parikasa soyabhinzi varungu vairima soyabhinzi vosikohwa nokombaini ichirova imwe mari anopindamo machidini ichivana dzodzibhorerwa kupi kuri kudzi kuna GMB. Pari GMB yatana yasiyana neGMB yatoziva mako.
Vakeni Nyandoro vane shamari yavo yakatengesa chibage chayo nezuru vanoti paJMB pave nehuori. VaNyandoro vanoti shamari yavo yakabhadhara mari inoita madhora makumi maviri kuti chibage chake chitambirwe.
Kuti uya nacho chinhu chacho pasina usina kuti mutambidza usina kutambidza chichipinda chipinde andodawo mari kuti vandoda mari yavo kuti ipinde apo kuti ndingine apo kuda pakada kutotirepwa chari chaizvo kuti tobasa sebasa ipo paipa ipo paipa kuda kutirepwa ndipo paipa ndibati vanhu vakawanda ipo paipa.
VaJonathan Chibagu avo vanotengesa chibage chavo kune vanotenga vakazvimiririra vanoti vanowana mari yavo ipapo kwete zvekuJMB izvo zvinotora mavhiki maviri kuti vawane mari yavo.
GMB haisi kubhadhara instant cash so ini ndoita problem ndaita nhamo ndinotengesa orai 2 mabags echibage and ndingatransporte 2 bags dzechibage ndounza paGMB. It doesn't make sense.
Asi mushandi weJMB paLions Den asina kuda kuzivikanwa nezita sezvo asingabvumirwe kutaura nevatori venhau anoti varimi vanofanirwa kuuya nechibage chishoma kana kuti sambo kuti chitariswe kuoma kwacho vasati vauya nechibage chavo chakawanda.
Munotora sembo yenyu sembo izvi munotora saga 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 chishuma chishuma kusiyanisa masaga so munotora chepasi kunyatsopinza munotora chepasi nekuti
Mazvikokota wezvekurima kumakonde vapedzisai ngorima vanoti nekuda kwemwaka wemvura wakanga wakakura chibage chichiri chinyoro sezvo kwakanaya kusvika mwedzi wapera. Vangorima vanoti varimi vane chibage chakaoma zvakanaka nguva ino vanenge vakaita zvekuomesa. JMB iri kutenga tani yechibage nemadhora mazana matatu nemakumi mapfumbamwe, asi vanotenga vakazvimirira vanotenga nemadhora mazana maviri vachipa mari ipapo. Mari yekuJMP inouya kwapera masvondo maviri. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndine Ata Chigoriwa.